Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 16/2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu. Mumwe munhu akuvara apo komiti yeparamende yatadziswa kunzwa pfungwa dzevanhu kumasvingo. Chirwere chekolera chotangazve kupararira kune dzimwe nzvimbo munyika. Tine hurukuro naishe Chimbanani Magudu avo vasingaoni. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations bill yavhiringidzwa kumasvingo nemuchinoi nhasi, zvapa kuti mumwe munhu akuvare achibva aendeswa kuchipatara. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rati pane munhu akuvara muCharles Austin Theatre apo pange pachizeyewa bhiri rePVO iri. Vamwe vapinda mumisangano iyi vanoti vachisidzirwa zvapa kuti vaende muupoteri. Chakonzera mutauro zvinonzi inyaya yekunyorwa mazita kwange kuchiitwa vanhu sematauriro aMai Joyce Mungu.
Maira kuzomboenderera mberi komiti yabva yangobuda. Yaita ishu yeregista. Saka zvakabvazanzi angebu kunyorerei vanhu then kubva kwatoita umwatoteedzera kuti aiwa zere maNGO wakadai materorista.
Muchinoi musangano wambomiswa nekuda kwemhirizhonga mushure mwekungwe vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF varambidza mumwe mugari vaDonald Chinotuna kupa pfungwa dzavo vachiti vainge vataura zita rebato ravanotsigira. Kunyange sachigaro wekomiti yanga ichitungamira musangano vaDexter Mangaliso vapindira vachiti mugari apedzise pfungwa yake, mugari uyu abva adoma bato rezanu PF nezita izvo zvawedzera kusawirirana.
Kune mama organizations atinonzwa anoti maaffiliates of zanu PF party.
Vanhu vakawanda vati vange vave kutya kutaura zvapa kuti vangoita zvekunyora pfungwa dzavo pazvipepa vachipa vashandi veparamende sezvinobvumirwa nemutemo. Asi musangano usati wamiswa, mumwe mugari wemuchinhoi vaThomas Mapara vanga vapa pfungwa dzavo dzekuti mutemo uri kuda kuiswa unodzvinyirira masangano akazvimirira.
Tikaenda tikaita this bill takuita sort of like kudzvinyirira my NGOs.
Asi mumwe watsigira bhiri ndivaonias mawe vati rakanaka kuti hurumende inenge yoziva mashandiro emasangano akazvimirira ioga.
Because my NGOs anenge achipromota homosexuality, achipromota my non-cultural beliefs, values, ethos, and so forth and so forth.
Bhiri iri riri kushorwa neUnited Nations ichiti rinokanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga munyika. United Nations yakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise ruoko rwavo kuti uve mutemo sezvo uchityora zvibvumirano zvakawanda zvakanyoreranwa neZimbabwe nenyika dzepasi rose. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pamutemo uyu.
Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unoreveza.
Asi mukuru wesangano rakazvimirira roga reZim Rice vadzika maibere vanoti mutemo uyu hauna kunaka.
Kuti mashoko ekuti bill iri riri kuuya kudzivirira kuti maNGO vasasponsor terrorism asi mashoko echokwadi wayo. Evidence iri paground inopokana naizvozvo.
Nyaya yekukanganiswa kwemakomiti eparamende kuita misangano yave nemakore ichiitwa asi pasina vanosungwa. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yemhirizhonga iyi kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano razivisa kuti chirwere chekolera chatanga zvekare kune dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Mashonaland West, Manicaland nechitungwiza, kunyangwe vari kubatwa nechirwere ichi vachiri vashoma. Mumashoko padande mutande reX, bazi iri rati pane vanhu makumi maviri kana kuti 20 vakabatwa nechirwere ichi kuMashonaland West svondo rapera. Asi razivisa zvekare kuti vanhu vanopfuura zviuru zvishanu kana kuti 5,000 vabatwa nechirwere chemanyoka, vamwe chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1,550 vakabatwa nechirwere chemalaria. Chirwere chekolera chakatanga muna kukadzi gore rapera kuchegutu uye chabata vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemana kana kuti 34,000. Chikauraya vanhu vanopfuura mazana matanhatu kana kuti 600. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata chiremba vatafadzwa munzwa.
Chirwere chacho chinoda pane pasina kunyanyasonyanya pane panenge panakaita kunge pane uchina. Saka pakunenge wakunaya paya madhaga china dzange dzibva mumabhini zvakasanganisa nyana kazhinji ndo zvinoita kuti chirwere chacho chipararire. Saka kana kuta renyu risinonyatsa kuchena hakuna mvura yakanyatsa kukwana inobva mumatepi then vekumabhini havasvika vachitakura mabhini avo zvakanaka kana kuti system dzinge dzichifamba nezvimwe zvinhu zvabva kumaimba huru matoilets zvisinonyatsa kumira mushe kazhinji chirwere chacho chinopararira.
Ndeapi matanho anoda kuti ange achitorwa kuti kupagadziriswe dambudziko iri?
Vanhu varwere vanoda kunge vachiisolatewa vachiswa kwavo kwega kuti tinyatso kumeka shuwa kuti havasi kupa chirwere chacho kuna vamwe vanhu. Ndo chokutanga tanga choda kuitwa. Munhu angobatwa nekorera ngaaende kudai munyamanyazvikuta ezvirwere eutano onyatsa kurapwa zvakanaka opiwa mishonga inodiwa kusvika waasisira chirwere. Tomeka shuwa kuti chirwere hachizoenda kune vamwe. Ndo chokutanga. Chechipiri tinofanira kuimprova mvura inopiwa kumaguta especially kunzvimbo dzinenge dzakaafektwa nechirwere. Tinoda kumeka shuwa kuti edza kwadhirwa mabohwaya ekupamba mvura kana kusina mvura inobva kusiti kanzo iri mupombi. Ngakupambwe mabohwa akati wandei kuti vanhu vawane mvura yakachena inobva pasi pekupazasi. Zvinobatsira. Chechipiri nzvimbo dzinonge dzichichengeta tsvina dzoda kugadzirwa dzobviswa. Pane pachingoraswa mabhini panoweza kana kuti panoshandiswa pachiswa zvinhu zvekuchimbuzi pese panoda kunzi pange pakunekasva kuti pakachena.
Chiremba vatafadzwa munzwa vachitaura naTaboka Ncube vari kuLusaka kuZambia. Vaimbova gurukota redunhu reBulawayo uye vakambova sachigaro webato rinopikisa reNational Patriotic Front amai Eunice Sandi Moyo vashaya. Bepanhau reChronicle rinoti vange vari muchipatara kuMaitadei kuBulawayo. Amai Sandi Moyo vange vave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa. Musangano mukuru wekutenga nekutengeserana fodya weWorld Tobacco Africa Conference uri kuenderera mberi muHarare nhasi. Musangano uyu wakatanga nezuro uye akandeke kutanga uchiitwa. Chinangwa chemusangano uyu ndechekusimudzira kurimwa kwefodya yemhando yepamusoro. Asi izvi zviri kuuya sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti fodya iri kukanganisa zvikuru utano hwevanhu uye inouraya vanhu vanosvika mamiriyoni masere pasi rose, zvikuru munyika dzichiri kubudirira nedziri pakati nepakati. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vakambohwinawo mibayiro yakawanda yekurima fodya.
Tinoona misangano iyi sewaitwa uri kuitwa muZimbabwe uri kuita resonate well with the call ya His Excellency President Vamunangagwa nekuti Zimbabwe is open for business. Tiri kuona varimi vakawanda kubva kune nyika dzakawanda vachipinda muno muZimbabwe kuti vazoungana pari kunzi World Tobacco Africa conference yaitwe. Zimbabwe inyika inozikamwa zvekurima kwefodya zvakasimba chaizvo, ende kuuya kwevanhu vava muno zvakatinakira even varimi nevamwe vese vanorimisa. Kutange tinoita share maideas tichionawo dzimwe nyika kubozviita sei. Tinobuda mbotini mamarket linkages anekakawanda nekudzidza, because agriculture it's all about learning new things every time and every day.
Zvii zvikurukuru zvamunganongedzera zvingadzidzwa navarimi nevanotenga nokuitengesa muZimbabwe pamisangano iyi?
Chekutanga chatoda kuziva ndechekunyaya dzemamarket linkages. Bonzo navarimi vakawanda vanokundikana pakuti anorima vast tracts of crops neland yake, but kuzotengesera zvimwe zvinoorera mumunda, zvimwe zvinoenda nemutengo usiri. Tiri imwe nyaya inenge iripo dzinyaya dzakananga nenyaya dzevalidation. Tingawandudzisei fodya yedu kuti isangobude munomu ari mashizha, but abudewo dzimwe nguri taprocesa tiwanewo mari inenge yakawanda. Bo zvinorwadza kuti as a farmer unotengerwa between $1 to $5 a kg, but ozoona kuti chisigarete zvina magrams chotengeswa dollar, which means munhu ari kuita value add ari kunowana more money than us.
Kune veutano kunze uko neve vanoita zvemasango vari kuchema nenyaya mbiri dzinoti munorima zvinouraya vanhu imi, ndimi mapedza masango muchitema muchipisa foria. Munotiwo kudii nemashoko avanobuda nawayo?
Sekutanga ndinowira nevari kutaura zvekutema masango. Sevarimi tinokudzana kuti ngatitsvagei maalternative ways of curing our tobacco. Tine nyaya dzemabiogas digester, nyaya dzesolar, tive nenyaya dzecoal. Let's try to identify other areas. Sarambe tichingotema miti. Fama pandiri kutema miti ndichiita cure netobacco, ngandidzvare imwe miti. Then pamanyaya dzehealth, vari right vehealth, nekuti tika consume dangerous drugs into our bodies zvinoafecta utano hwedu. Pandokurudzira kuti vanhu ngatiputei fodya dzinenge dzakavhenekwa oro dzakaprosesiwa, tisanoputei hardcore tobacco zvinoafecta utano hwedu. Tozowanikwa taakufa nguva isati yakwana.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vakambohwina mibayiro yakawanda yekurima fodya, vange vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vakaremara munzvimbo yekunyika vanhu kumasvingo South vanoti vari kufara zvikuru nemabasa ari kuitwa naIshe Chimbanani Magudu, avo vasingaoni. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Ishe Magudu vakaberekwa vachinzi vakafa Mugwadi vane makore makumi mana nemashanu vakagadzwa mumasvingo gore rapera. Kunyange vachiti pane vamwe mumhuri mavo vasingadi kutungamirirwa navo nekuda kweurema hwavo, vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure. Ishe Magudu vanoti vanofara kuti vanhu vavo vari kufadzwa nemabasa avo vasingatarisi kuti vakaremara, sezvo vakatanga urongwa hwezvinderamambo mutsva hwekuti musha wega wega vanhu vaise parutivi mugomwe mumwe chete kuna sabhuku pakukowa.
Gore rino iri takaronga kuti tiintroduce zvinderamambo tichiti kana munhu vanhu vakohwa sabhuku umwe nomumwe paimba imwe neimwe unofanira kutora bhaketi, ringava rerukweza, ringava remapfunde, ringava rechibagwe, ringava remhunga, tounganidza zvose izvozvo tozopa vakaremara, tozopa nherera nechirikadzi dziya dzisina vanosapota.
Vanotiwo
takakurudzira kuti vanhu vavake matoilets anogona kuaccommodate even vane disability mumisha yavo, uyezve takakurudzira kuti vane disability vose vari munzvimbo vabuditswe pachena vaindiswe kuzvikoro. Tikakurudzira kuti mumwe nomumwe mwana ave nekadhi, uye mubereki woga woga unofanira kuzvarira kuchipatara.
Vanotiwo vakaudza masabhuku avo pamwe nemakanzuru kuti panogovewa chikafu munguva inoyenzara vatange kunyora mazita evakaremara, chirikadzi nenherera senzira yekuti vasasiwe sezvavaimboitwa kare. Vanhu vakawanda vakaita saamai Cecilia Mungezi vemuraini rekwamusvovi kwanyika vanhu vanoti vanhu vanotambira zvirongwa zviri kuitwa naIshe Magudu.
Tinofara zvikuru nezvatiri kuitirwa namambo wedu kunoku kutirangarirawo sevanhu vakaremara nenherera. Chirongwa chakatinakira, saka tinozvitambira nemufaro mukuru.
Apowo vamwe vakaremara munzvimbo iyi vakaita sava Charles Magura vanogara muraini rekwaMagudu uye vasingaoni vanoti umwe wavo ari kuvasimudzira munharaunda yavo.
Isu sevagari vemuno mambo Magudu tiri kufara zvikuru neprogiramu yezunde ramambo yavakatirongera yekuti kune vakaremara vari muno vakwanisi kuwanawo zvinovabatsira nokuvararamisa sinzi gore rino kuinoitira kuti mvura isina kunyatsonaya zvakanaka.
Masangano evakaremara remasvingo Disability Network vapresent Jakarta vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzipinde muzvigaro zveutungamiri kuti dzikwanise kurwirawo kodzero dzavo sezviri kuita Ishe Magudu.
Tinoona zviri kuitwa neumwe wedu sezvinhu zvakanaka, zvokuti tinokurudzira kuti vamwe vese vakaremara vapindewo muzvigaro zvakafanana kune zvepolitics, kunyange kumachechi chaiko, kunyange kuzvigaro zvipi nezvipi. Tinokurudzira kuti dai vakwanisa kupinda tawanawochi vanotimiririra.
Ishe Magudu navasami Odembe avo vakasarudzwa kuva mutongi wedare repamusoro wekutanga asingaone vari kuratidza kuti zvinokwanisa kutungamirira kunyange munhu akaremara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvesarudzo muChad reElections Management Body riri kutarisirwa nhasi kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaimbova mukuru wemauto General Mahamat Idris Deby ndivo vakakunda, asi vanopikisa vari kuti sarudzo dzakabirirwa. Izvi zvapa kuti mauto akapakatira pfuti abve apinzwa mumigwagwa kudzivirira mhirizhonga, zvikuru muguta guru renyika iyi reDjamena. Israel inoti mauto ayo apfurana, vashanu vavo vakafa uye vamwe vatatu vakakuvara. Izvi zvinosiya uwandu hwemauto enyika iyi hwafa kubva zvatanga hondo muna gumi guru hwave mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273. Nechipiri svondo rino hurumende yakazivisa kuti uwandu hwevanhu vave kuda rubatsiro rwechikafu hwasvika pazvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana, 51%, ukuwo vana vechikoro vanosvika mamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru vanonzi vari kuda zvekudya muzvikoro kuti vasaziya nenzara. Hurumende yaimbenge yapedza nguva yakareba ichiti matura ayo akazara, kunyange vakawanda vainge vachiyambira kuti kune nzara. Izvi zviri kupa kuti vamwe vaishore kuti yakanonoka kukumbira chikafu, asi vanoitsigira vachiti hapana chakakanganiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF vaKennedy Mandaza, pamwe nemumiririri wechipinge South muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCCC vaClifford Hlatshwayo. Vatanga nekubvunza vaHlatshwayo maonero avo nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika.
Vakandimiri, ndingatiti nyaya yenzara indaa yakazikanwa kudhara. Zvinhu zvaitonge zvichitozikanwa kuti gore rineri tichange tine mvura shoma. Vanhu vanoda rubatsiro vanenge vakawanda, so vanorarama nekurima wakawanda shikana ya shiro zaire zikana ndo saka tisya senda siya inituwa kagwe pa 10 years ino tibatia kuplana asi tino tikatamadze chikuru ndeche kuti hapana matano akatorwa ekuti vanhu vanga vachibatsirika plani chaichai kuti zvinhu zvinga zvakamira sei hapana kuzvikora vana vazhinji vari kuziya nenzara kumaruzevha kwatogara kuri mumataunds aiwa nzara izvo zvinomamirira yakaita asi kusarudza munhu iri kubata munhu wese nzara yakakungatiserwa academy
ndinotenda honorable Shachiwayo vamandaza manzwa mashoko atiri kukurukura nezvavo pamusoro penyaya yenzara iyi uye zvataurwa nahonorable Shachiwayo pindurai tinzwi
hakunai chatinopikisa pane zvataurwa nahonorable nekuti zvedi nzara iripo kana kuine figa inosvika 7.7 million kuratidza kuti nzara iriko yakatambarara sekutaura kwamaita asi chinoda kuti chitifadze ndechekuti vari kutungamirira iye zvino vari muhurumende vakatotora danho rekutanga rekudeclare state of disaster mukuru wenyika vamunangagwa pavari kufamba vari kusimbaradza shoko rekuti hakunai mwana wemuZimbabwe achafa nenzara ndinodaira kuti iwaya mashoko vari kurevesa
honorable Shachiwayo pane humwe urongwa here hwamungatarisira kunze kwekuti hurumende yaakungomirira kunzwa kubva kwairi kupema 2 billion yakaziviswa nemutungamiri wenyika
nemuchipe nyika yedu haina mari here nyika inei nyika yakapfuma isati yatombotarisa kubuda kunze kwenyika ivo vaite chii so zvinonyanya kukosha kuti baba uri pamba usatiwana kunofema waitawo zvipi makingakinga aungaita sababa kuti vana vararame ndizvo tobva takatarisira nekuti nyika ino yakafumisisa ine zvicherwa zvinohlisa ine zvakawanda zvainazvo zvinoita kuti tinge tichifambana mberi tisangotarisa zvekuti mvura ina here kana mvura haina una haisi nyaya yamashoko ekuti hapana achafa nenzara hapana achafa nenzara ivo varipo vaakutotiziya nenzara katee tinofanira kuti marizoro zvatinawo nezvatinonga tichitsvagawo zvichipemhawo ndozvoita baba vakangwarangwara bamba
vamandaza hanzi nyika izere neupfumi saka Zimbabwe haifanira kumirira kubva kumasangano anopa rubatsiro kana kutarisira kubva kune zviri kupemwa munoti
kuna anoramba kuti Zimbabwe nyika yedu yakapfuma ine zvicherwa zvakawanda tinodaira kuti pamaprograms ese ari kuitwa nehurumende malocal resources ndo ari kunyanya kumobilizwa kuti tikwanise kunge tichiita zvatiri kuita izvozvi vana honorable Shachiwayo ndivo vanoona zviri kuitika mukati mematunhu avari kugara saka tinokurudzira kuti ivo vavenge vachitungamira vari pamberi mukuona kuti vane nzara ndevapi vanhu vakunyorwa here zvakanaka nezvimwe zvakadaro uyezve nokusvitsa mashoko nenhamba dzakakwana kuhurumende kuitira kuti kuve nekudya kwakakwana mukati menyika mumatunhu avari kutungamirira dzimwe dzenguva dambudziko ratinowana ndiro rire vatungamiriri vatinenge tatungamidza vasingaendese mashoko akakwana tosvika patambudziko yatiinaro handisi kuti izvo ivo vahlochayo havari kuendesa mashoko akakwana asi ndiri kuti generally kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana kubatsirikana nenguva
honorable Shachiwayo muri kuonawo sei panyaya yehuori mukupiwa kwechikafu nekuitwa zvematongerwo enyika
ii nyaya inorwadza iriitika kumatunhu anonyora vanhu vatinyora vachitarisa kuti uyu ndokwamai gorere ndokwamainini uyu ndebato ripi uyu ndozvakati then tinozoitawo vanhu especially vanhu vanonga vachiziti maleaders unoona paitika chero zvefetilizer zviya vaipa fetilizer dziya dzivaudnb vanhu vanofanira kunge vachiwana vasisakukwanisa kunge vachiwana saka zvecorruption zvinenge zvirimo for sure zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa zvakaripota maissues akadai kuparamende tikakurudzirwazve kuti kana tikawana zvakadai zvichiitika mumatunhu medu tiise nyaya idzi kumapurisa
vamandaza tipete chirongwa
nyaya yedistribution yechikafu ngaifambe nenzira yakanaka haisi policy yemusangano uri kutungamirira unova ZANU PF kana polisi yehurumende yekuti vanhu vange vachipanana nezvatinonzwa zvichiitika nekuona zvichiitika mune mamwe matunhu atinogara saka tinotarisira kuti vachapa chikafu vachapa sekutumwa kwavanenge vaitwa
vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vakenned mandaza manzwawo zvakare kubva kune mumiririri wechipinge south muparamende vari nhengo yebato retriplec vasatwayo Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kuzira nyaya yemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kushanyira China, uko vaita misangano pamusoro pehondo yekuUkraine navaXi Jinping uye kuchidzana kwenyika dzavo. Asa Amerika yakayambira China kuti isiyane nekubatana neRussia munyaya yehondo yekuUkraine. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna.
America inorwadziwa. America mafungira ayo anga ari kuti itsvage nzira dzekuti ipesanise vatungamiri veRussia neChina, isudurudze Russia isave neukama neChina. Asi zviri kuratidza kuti mazano avatadza. Vatungamiri veRussia neChina vari kutaura kuti vane ukama huchaendera mberi kwemagenerations akawanda. I think vataura kuti it's an everlasting friendship. Hatisatambonzwa ukama hwakadaro.
Kushanya uku pane zvakunoreva here?
Kushanya uku vataura kuti vachabatana zvikuru panyaya dzechiuto. Vari kutaura kuti ivo military alliance yavo vachawedzera kubatana nekubatsirana nekushanda pamwe. Saka tinoziva kuti America neshamwari dzavo vanga vachema vachipopota kuti China iri kubatsira Russia muhondo yekuUkraine. Saka kutaura kwavari kuita kuti vachaendera mberi vane kubatana pamwe zvinoreva kuti muhondo iyi veRussia vanenge vachiwana rubatsiro kubva kuChina kuti vaendere mberi nehondo yekuUkraine.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weRussia vaPutin vanotambira zvakataurwa navaXi pamusoro pekupedza hondo yomuUkraine. China ingabetsera here mukupedza hondo iyi America isirimo munyaya iyi?
Hondo iyi haiperi pasina America, mvumo yeAmerica. Hondo iyi hondo yeAmerica chero ivo vaZelensky vekuUkraine. Hapana chavanoita vasina kuudzwa zvokuita neAmerica. Saka kana America yati hondo haiperi, vanongoendera mberi. Takafara zvikuru vaXi vachiuya neplan yekuti paite runyararo hondo ipere. Chatiri kutsvaga inyika dzinouya nemadiplomatic solution ekuti tichaurirane tiise kuti pasi. So far kudivi rekuNATO hapana plan yatati tanzwa ngaibvunze runyararo. Saka tinoshamisika kuti vanhu vanongoda hondo isingaperi kana kuti vane plan hondo iipere. Taurirane ndozvatiri kukurudzira kuti Russia neUkraine vagare pasi vataurirane, pasave nevanhu vanongofira mahara nyaya ikwanise kupera. So far vaXi nevamwewo ndo vega vatiri kunzwa vachiyawo neplan yekuti vanhu vagare pasi vataurirane.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yebudiriro mumadzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7275 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe munhu akuvara apo komiti yeparamende yatadziswa kunzwa pfungwa dzevanhu kumasvingo. Chirwere chekolera chotangazve kupararira kune dzimwe nzvimbo munyika. Tine hurukuro yataita naIshe Chimbanani Magudu avo vasingaoni kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.